Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu kukadzi 6 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoita musangano nemapato ezvematongerwo enyika, asi mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoramba kusangana navaMnangagwa. Mutungamiri wekereke yeZimbabwe Divine Destiny Bishop Anselmo Magaya vanoti nhaurirano hadzifanirwi kutungamirirwa nemutungamiri wenyika kuitira kuti dzienderere mberi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadaidzira musangano nemapato ezvematongerwo enyika wekutsvaka nzira dzekuti nhaurirano dzekugadzirisa nyika dzingafambe sei. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Vachivhura musangano uyo waitirwa kuState House, vaMnangagwa vati nhaurirano dzisati dzaitwa, mapato ese akapinda musarudzo dzegore rapfuura anofanira kutambira zvakabuda musarudzo idzi pamwe nemutongo wakaitwa neConstitutional Court zvichitevera gakava rakamuka musarudzo idzi.
I suggest that we all accept the results of harmonized elections as a legitimate expression of the will of the Zimbabwean people in order for us to focus on the next elections which are due in 2023.
VaMnangagwa vatiwo vanhu vemuZimbabwe vanofanira kuisa musoro pamwe voshanda mukunatsurudza ukama hweZimbabwe nedzimwe nyika. Vatiwo vanhu vese muZimbabwe zvisinei nekuti ndevebato ripi, vanofanira kutaura neizwi rimwe pamusoro penyika yavo uye kuti zvirango zveupfumi zvakatemerwa nyika zvibviswe. Vatiwo zviri pachena kuti nyika haigoni kufambira mberi vanhu vachiyaura nenhamo, uye zvakakosha kuti vanhu vashande pamwe mukusimudzira mabasa eupfumi kuti nyika ive neremangwana rakajeka. Vaendera mberi vachiti pane mitemo inofanira kusandurwa, uye zvakakosha kuti bumbiro remitemo yenyika ritevedzwe. Vanoti kana izvi zvikaitwa, havaoni chingatadzidze nyika kuti ibudirire. VaMnangagwa vati vaona zvakakosha kutanga nhaurirano idzi nekuti zvakakosha kuti vanhu vemapato ese vedzisvondo, masangano anoshanda akazvimirira nevanhuwo zvavo vane mazano anokwanisa kuti nyika ienderere mberi. Kunyange hazvo VaMnangagwa vange vakakoka vese vakakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika, Studio 7 yaona 12 chete. Vamwe vakaita savaNelson Chamisa havana kupinda musangano wanhasi vachida kuti nhaurirano idzi dzikokerwe nemunhu asina kupinda musarudzo uye asina divi raakarerekera. VaMnangagwa vati vane muonero mumwe chetewo, uye vakatembenge vadoma mukuru weimwe svondo kuti atungamirire nhaurirano idzi, asi vakazosiyana nepfungwa iyi mushure mekunge mukuru uyu atangawo kuita zvematongerwo enyika. Vamwe vapinda musangano wanhasi vanosanganisira vangosana moyo, Valav Momaduku veNational Constitutional Assembly, Muzvare Tokozani Kupe veMDCT, vaDaniel Shumba veUnited Democratic Movement, Brigadier Ambrose Mutiniri veNational Patriotic Front, vanowamanyika veBuild Zimbabwe, vaBrian Muteki navaElton Mangoma. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa havana kuenda kumusangano wadaidzirwa navaMnangagwa vachiti vaMnangagwa ndivo chikonzero chebopoto riri munyika, naizvozvo havasi ivo vanofanira kushedza musangano wekuyananisa vanhu. Mutauriri webato iriva Jacob Mafume vaudza tanonoka wande we Studio 7 kuti pasati paitwa musangano wekuyananisa vanhu vamunangagwa vanofanira kuburisa mumajere vasungwa vose vezvimatongerwo enyika pamwe nekubvisa masoja mumigwagwa.
Bata redu harina kuinda kumusangano wuku State House nasi. Bata redu raita zvinhu zvaraona kuti zvanga zvisina kumira zvakanaka pakudanwa kwataitwa. Tadanwa chimbi chimbi kungonzi huyai mangwana tozogadzira framework yedialogue. Hapana kana kuti muchataurirana nemasupporters enyu, uyezve tadamwa nemunhu watiri kuitirana naro naye panyaya dzematongerwo enyika. Kuti aish, kumugodana murimi pasina mumwe watinoti mediator anenge ari independent anokwanisa kuona kuti zviri kufamba sei kana kuti mediator wacho asharwa nemunhu mumwe chete, uyezve tine mamembers mazhinji atongerwa makore akareba reba mumatirongo vatongerwa varivo mumajere vari kunyimwa bheo, vamwe vakuvadzwa, vamwe vari kutorwa vachirohwa usiku nesikati.
Asi munoda henyu kuita hurukuro na vamunangagwa nebato ravo?
Hurukuro tisu takatotanga kutaura, takatanga kunyora mwadi tichikumbira meeting na vamunangagwa nevamwe vavo. Isusu hurukuro hatirambi.
Zvamunoda kuona zvichiitwa musangano usati warongwa ndezvipi?
Chatinge tichida kuona ndechekuti tinotsvaga muno kune vazhinji vakuru vekumachechi vari muno vanogona kutiunganidza pekutanga vari pakati nepakati vasina divi ravakarerekera, votidana voti varume imi huyai titaurirane tihwerekete tibhuye, kana tadaro atiunganidza tochiona manje zvinoda kuti zviitwe kuitira kuti tigadzire nyika yedu.
Mataura pamusoro pevayananisi vemakereke. Pane musangano wemakereke mangwana ku International Conference Center. Munoenda here imimi sebato?
Musangano yekereke president wedu munhu vanenge vapastor vanonamata. Munguva yekunamata inguva yekuti vanonge vachiwanikwa varipo. Kana zvinhu zviri genuine, zvinhu zviri kufamba zvakanaka, tinotarisira kuti ramangwana vanenge vachinamata nemakurukota aJehovha nemakurukota aMwari.
Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vachitaura vari parunare kuHarare natanonoka wande weStudio 7. Mutungamiri wekereke yeZimbabwe Divine Destiny Bishop Anselmo Magaya vanoti nhaurirano dzakanaka munyika dzinofanirwa kutungamirwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, sezvo vari munhu ari mugakava rezvimatongerwo enyika. Vanoti panofanirwa kuwana mumwe akazvimirira anodzitungamira. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Zvichiteverawo musangano wadaidzirwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vakurukure nevamwe vevavakakwikwidzana navo musarudzo dza2018, Bishop Magaya vati nyaya yekutaurirana yakanaka chose, asi vakati haifanirwi kutungamirirwa navamunangagwa.
Nyaya yekutaurirana haina kuipa iyo pacho zvayo. Asi ngatinzwisisei kuti handiyo nguva yekutanga chete yataita hurukuru dzakaita saidzozi. Pane hurukuru dzakamboitika mazuva kuma1987, vamwe vakaguma vamwedzwa, kwozoti hurukuru dzakaitikawo zvekare kunyange muna 2008-2009 patakazova neGNU, pakaita futi sekumedzanwa ipapapa. Saka isusu tiri kuti hurukuro iyi yakanaka, asi vana Mnangagwa handivo vanofanira kukokera, handivo vanofanira kushevedzera hurukuro iyoyi.
VaMagaya vati vaMnangagwa vari pakati pegakava riri kunetsa munyika, nekudaro hazvigoni kuti vakokere nhaurirano yekutsvaga kugadzirisa zviri kunetsa munyika.
VaMnangagwa vaifanira kutsvaga third party, ndokuti ivo vari pakati, vari pacenta yegakava racho. Hurumende yavo yakauraya vanhu kaviri kese gore rino. Saka hazvibviri kuti ivo vagova ndivo vanoshedzera musangano uyu. Zvinofanira kuitwa nomumwe munhu asiri chikamu chavo.
Asi mwenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaoweliwayo vaudzawo Studio 7 kuti musangano wakokerwa nemutungamiriri wenyika wakanaka zvikuru sezvo wapa mukana vatungamiriri vemapato akasiyana siyana wekuti vataure nhunha dzavo.
Ini ndona sekunge mukana wekuti vanoita zvematongerwo enyika vaone pavanogara pasi votaura zvino zvavanoshuvira nezvavari kuona zviri kukanganiswa nezvavari kuona kuti zvingaitwa zvingafambiswa sei kuenda mberi. Zvese zvichemo zvatainzwa zvichitaurwa kubva pakatanga zvesarudzo kusvika sarudzo dzataurwa kuti akunda ndiani, vamwe vakapikisa zvikaendwa kumatare edzimhosva, zvose zvaitaurwa nhunha dzese, ndinoona senge mukana wekuti vanhu vagare pasi vaonesane. Zvimwe zvavari kuchema zvekuti uyu haana kodzero kuti ataure atidaidzi nokuti iyewo pachake tine zvatiri kupokana nazvo. Ndizvozvo zvakadaro zvinoda kuti zvitaurwe muri pamakagara pamwe chete, then from there mowirana kuti okay angachazoita kuti titaurizane ndiani kana kuti tichakafamba sei kubva pana pakuenda mberi. Then uyu ndokuona mukana kuti vakwanise kutaurirana kuti tofamba sei kubva pana pachienda mberi.
Mumagwara avabudisa, sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition ratiwo hurukuru hadzifanirwi kungopinda vari munyaya dzematongerwo enyika chete, asi kuti munhu wese ave nechekuita nenhaurirano idzi. Vemapato anopikisa vedzisvondo pamwe nenyanzvi munyaya dzerunyararo vanoti kusagadzikana kwezvinhu munyika kunopedzwa chete nenhaurirano dzinonangana nekugadzirisa zviri kunetsa, kwete nhaurirano dzakanangana nekuchengetedza zvigaro zvevakuru mune zvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Nyanzvi dzeupfumi dzinoti ukama hweBritain neZimbabwe huri kuramba huchishata panguva iyo Zimbabwe iri kutarisira kugadzirisa ukama hwayo nenyika dzekumavirira. Izvi zvinotevera mashoko eBritain ekuti ichatemera zvirango zveupfumi kuvanhu vane chekuita nekutyorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe. Nyanzvi mune zveupfumi uye vachishanda vakazvimirira kumaputo kuMozambique vaMike Matake Machingambi vanoti Zimbabwe haigoni kurarama isina rutsigiro rweBritain.
Kuti Zimbabwe ikwanise kuzvimirira pachayo yega, handioni zvichibudirira izvozvo. Nokuti isusu tanga takakorinaizwa neUK, ende UK ndo vatinoti isusu zvakafanana namai. Isusu sevana vanenge vatadzira mai vavo nezvakaitika, nokuti chokwadi tingavanza tingaita sei? Chokwadi chakatangira panyaya yekutora minda. Kana iwe uri mwana uruma mai zamo, woda kupa futi mukaka woramba uchiruma zvezamo, unofane zvaro.
Mumwe muongorori wezvematongerwo enyika vachiita zvidzidzo zvepamusoro kuHoward University muAmerica vaKelvin Manduna vanoti kune zvakawanda zvinoda kugadziriswa neZimbabwe kuitira kuti ichengetedze ukama hwayo neBritain.
Ina handiwirirani nenyaya yemasankisheni, because handioni kubatsira kwaanoi. I can understand hangu kuti nyika dzinoita zvemasankisheni from their foreign policy perspective vanozviitirei, asi kwatiri maZimbabwean, especially the ordinary Zimbabwean, hazvina zvatinotibatsira. Zvotopa hurumende excuse yekugara vachiti kutadza kwavari kuita basa is because of masankisheni. Kutadza kweekonomi vanenge vachiti masankisheni, vachiramba kuti ndivo vari kukonewa basa. Zvazviri nani semaonero angu kuti Britain ishandise special relationship yainayo neZimbabwe.
Asi nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa kuDevry University kuOhio muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vanoti kuwedzerwa kwezvirango zveupfumi kunowedzera matambudziko kune veruzhinji vagara vachitambura.
Maonero angu ini nokuverenga kwandinoita nezvamasankisheni nokutarisa o dzimwe nyika dzine dzakaiswa masankisheni acho, ndokuti munhuwo zvake wagara asina murombo wanga achitarisira hurumende kuti pamwe ingazobetsera kuti mabasa aitike, ndiyo chanyanya kurwadziswa chaizvo. Nokuti masankisheni aya anobva avhara dzimwe mari dzaidero dzichienda kumakambani kuhurumende kuti ikwanise kufoma mabasa, hadzizo kwansi kuendeko kumaridzo.
Vamasocha vanoti zviri nani kutungamidza kutaurirana pakati penyika mbiri idzi nekuti ndizvo zvinobatsira kudarika kutemerana zvirango zveupfumi.
Diplomacy yatinoti diplomacy ya diplomacy yaitaurwa kana na president wa America madeko achidzo yaanoshandisa yaakashandisa kunyika dzakaoma musoro sana North Korea. Saka kutaudzana kune simba chaiko chaiko.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi nezvematongerwo enyika dzinoti zviri pachena kuti Britain haisi kuzobvumidza Zimbabwe kuti idzokere kuCommonwealth. Asi mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba vanoti Zimbabwe haisi mubishi rekuti idzokere kugungano renyika dzemuCommonwealth umo yakabuda muna 2003. Tombotarisa zvaitika mumatare dzimhosva nhasi. Mune zvaitika kunze kwenyika. Nyika dzine usawira neAmerica dzatambira mashoko ekuti mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vachaita musangano wechipiri nemutungamiri weNorth Korea vaKim Jong-un kuVietnam kupera kwemwedzi uno. Nezuro vaTrump vakatiwo hurukuro nechikwata cheTaliban dzinofanirwa kupiwa nguva yakakwana. Vakati zvekare vachadzora kumusha mauto eAmerica ari kurwa muhondo dziri kudhurira nyika yavo. Hurumende yeRussia inoti ichaita zvese zvinodiwa kutsigira vaNicolas Maduro avo vainoti ndivo mutungamiriri weVenezuela ari pamutemo. Russia yapomera America mhosva yekutsigira vanoda kubvisa vaMaduro pachigaro nechisimba vachitsigira vaJuan Guaido. Russia inoti inosungirwa kuchengetedza zvido zvayo muLatin America uko inotsigira hurumende dzakarerekera kuruboshwe mune zvematongerwo enyika. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinoti zviri kufara nemashoko akataurwa nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump mumashoko avo muchirongwa cheState of the Union nezuro manheru. Mavelas Muhlanga Nyauye anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri wemutungamiri weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, Vankululeko Sibanda, vanoti mashoko akaturwa navaTrump akange akanaka sezvo aikurudzira kubatana kwemapato munyika yavo.
Tinofunga kuti zvakataura vaTrump nezuro zvokuti vanoda kuvaka nyararo pasi pano chinova chinhu chakanaka nekuti vakati vanoda kuvaka nyika yavo kuti irambe ichibudirira kuendera mberi. Vakataura zvekuti vanoda kutaudzana nekudyidzana nevatungamiri vebato rinopikisa reDemocratic Party kuti vaendere mberi. Tinofunga kuti izvozvo zvinova zvimwe zvinhu zvishomanene zvinogona kudzidzwa neZimbabwe.
Kunyangwe hazvo vamwe veruzhinji vari kushora kushaikwa kwehwaro hweAmerica panyika dzemuAfrica, vaSibanda vanoti izvi hazvina kuva kachikamadza sezvo vaTrump vane nguva yekuzotaura nezvenyika dzakaita seAfrica munguva inotevera.
VaTrump National State of the Union Address nde zvavanoda kuita muAmerica hazvinei nezvekunana Venezuela nekuAfrica. Asi tinoshivira kuti mazuva ari kutevera tinogonzowana ruzivo rwekuti vanoda kuendera mberi vachiita sei nenyaya dzakaita sedzekuzimbabwe.
Nengo yezano PF kuEast Coast muAmerica vaFrank Guni vanoti Zimbabwe inokwanisa kudzidza zvakawanda pamashoko avaTrump ari kukurudzira kubatana nerunyararo.
Mashoko akatirwa navaTrump aiva mashoko kuedza kuvaka hukama pakati pemapato emuno muAmerica. Ndingati chikuru chavakataura ndechekuti ngatiregedzei kukwera mativi akasiyana ezvematongerwo enyika asi tiise America pamberi. Kunyangwe zvavo vakaedza kuti vari kuramba vachitsika madziro nenyaya yekuti vari kuda kuvaka ruzhowa kana kuti mudhuri kumuganhu weAmerica neMexico.
Vaguni vanoti vaTrump vakaratidza kuti vanokoshesa kubudirira kwenyika yavo uye kuramba vachida kuzadzisa zvavakavimbisa vatsigiri vavo pavakavhoterwa. chimwe chizvarwa cheZimbabwe amai Lucy Chikowero vanoti vakafara nezvakataurwa navaTrump pamusoro pematano akatorwa nehurumende yavo mukutsimudzira vanhukadzi.
VaTrump vakanga vachitaura kuti vakadzi vazhinji vave employed. Vakaita kuti madzimai vakanga vakapfeka hembe chena vange vachisimuka vachipembera. Zvakaratidza kuti vakadzi with a push we can go muma positions of power. And zvakaita senyika yedu, I think zvinokurudzirwa zvakanyanya kuti madzimai anga ari muma positions of power.
Vazhinji vanoti vaTrump havana kukanganwa zvavakavimbisa vakavavhotera sekuvaka mudhuri wekutadzisa vasina mapepa kuti vapinde munyika yavo. Ndakamirira Studio 7 ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Ukama weZimbabwe neBritain hunonzi hauchina kumira zvakanaka zvichitevera kushandiswa kwechisimba nemauto munguva yekuratidzira kwakaitwa mwedzi wapera. Izvo zvakasiya vanhu vanodarika 10 nevashanu vaurayiwa, vakawanda vakuvadzwa uye mazana asungwa. Gurukota rinoona nezveAfrica muBritain, amai Harriet Baldwin, vanonzi vakazivisa kuti havachatsigiri Zimbabwe munyaya dzekumutsiridza upfumi pamwewo nedanho rayo rekuti vabvumidzwe kudzokera kumubatanidzwa wenyika dzaive pasi peutongi weBritain weCommonwealth. Ukuwo mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vachipindura mashoko amai Baldwin vakati Zimbabwe haisi kushaya hope nekuda kudzokera kuCommonwealth. Zimbabwe yakanyorera ichikumbira kudzokera muCommonwealth gore rapera, uye sangano iri rakatumirawo vaongorori vesarudzo kuzotarisa sarudzo dzakaitwa gore rapakapera. Izvi zvakaita kuti vakawanda vafunge kuti ukama hwemapoka maviri aya hwanga hwave kudzokera pamakare. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata nyanzvi chizvarwa cheZimbabwe chiri kuBritain, amai Teresa Majoni, kuti tinzwewo maonero avo panyaya iyi.
Mamira zvakaita iko zvino hazvisi zvisina kunaka, nekuti chese taiva netarisiro yekuti tichange tichidzokerawo muCommonwealth tichiwanawo maadvantages anopiwa vanhu vanenge varimo. Zvinotarisira sekuita kuti vana vanogona kuapplya mascholarships vachikwanisa kunostata kune dzimwe nzvimbo, kutarisa kunana England nyangwe imo muEurope vachishandisa ivo mascholarship eCommonwealth nezvimwewo zvakadaro zvakawanda zvinova zvaiva zvichibatsira vana veZimbabwe. Asi iko zvino Commonwealth inotsigira kuti nyika dzinopinda muCommonwealth nyika dzinopa respect kumahuman rights, nyika dzinoona kuti vana venyika idzodzo vakachengetedzeka, havasi kuurayiwa zvatiri kuona sezviri kuitika kuZimbabwe iko zvino.
Takanzwawo mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vachitaura kuti aiwa Zimbabwe haisi kushayiwa hope nekuti inge ichidzoka musangano reCommonwealth. Tingati vari kutaura nemwoyo wese here apa kana kuti kwakungotaura kwekugodorana neBritain?
Aiwa, apa chatinoona ndechekuti kwava nemaZimbabwe maviri. Kune maZimbabwe akasiyana. Kune Zimbabwe inoraramwa nevanhu veZANU-PF nevana vavo, kwozoita Zimbabwe yedu tese. Avo vanorarama vari muZimbabwe yeZANU-PF, havasi kushayiwa hope nekuti havana kupinda muCommonwealth, nokuti ndivo vari kutora mari, ndovane mari, ndovane zvese. Vana vavo vari kuenda kuzvikora zvavanoda kuenda, vachifamba munyika, vachifamba nedzimota dzavanoda kufamba nadzo, vachiita zvese zvavanoda. Kwozotarisa vamwe vatingati majority yeZimbabwe, vanhu vakawanda muZimbabwe, avo vanenge vachiziva kuti vana vedu vabudirire, kuti vana vedu vakwanisewo kana kudongorera kuzvikoro zvimwe zviri kunze, kuti vanowedzera fundo yavo, vanenge vachitotarisirawo kuti dai vawana mascholarship.
Asi kusatsigirwa kweZimbabwe neBritain kuti idzoke muCommonwealth kune zvakungakanganisa here kana dzimwe nyika dziri muCommonwealth dzakatsigira kuti Zimbabwe inge ichidzoka?
Vanhu vakawanda munoona kuti nyika dzakawanda dzinotarisa kunyika yakaita seBritain, vachitarisa kuti ava signal yavari kutaridza ndeipi. Hanzi munoona vachitarisa even kunana America, ukabatanidzwa ukati America ukati Britain, nyika idzi mbiri dzikakosora, dzimwe dzese nyika dzinogwarawo. Nyika iyoyo ikahetsura tese, nyange uri kubhotswana unozvinzwa kuti kuAmerica hakuna kumira zvakanaka, kuUK hakuna kumira zvakanaka. Saka kana UK yato buditsa statement yekutaura kuti havasi kutsigira kuratidza kuti nyangwe vamwe vano chadawo ukama neUK havachaoneki vachitsigira nyika iri kutarisirwa kunzi ine hudzvanyiriri nyika inotarisira kunzi haisi kukwanisa kubata vana venyika iyoyo zvakanaka mahuman rights ari kuvhayoletwa munyika iyoyo hazvichagoni kuti dzimwe nyika dzitsigire Zimbabwe.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chiri kuBritain, amai Teresa Majoni vari parunare kuLondon naJonga Kandemiri weStudio 7.
Kuratidzira uku kwaitwa paByte Bridge kudivi rekuSouth Africa zvambovhiringidza kufambiswa kwebasa pamugano uyu. Mukuru weInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vati hurumende yavamunangagwa haina hanya neveruzhinji vari kutambura zvinova zvapakuti varatidzire.
Ruzhinji ruri kutaura kuti hurumende haina kana hanya nesu, hurumende haina hanya neZimbabwe yese, saka zvakuda kuti tichiratidzira takabatana nevechidiki veZimbabwe kuti tione kuti gwara ratingafambire naro nderipi kuti zvinhu zvifambe zvakanaka, nekuti taneta nekudzvanyirirwa, taneta nekuudzwa zvekuita, taneta nekutorerwa pfuma yatinenge tasenza musine nguva.
Vajuru vati zvimwe zvezvichemo zvavaisa patafura yehurumende zvinosanganisira nyaya yekuti Zimbabwe iremekedze kodzero dzevashandi, kusashungurudza zvizvarwa zvenyika uye kugadzirisa zviri kunetsa munyaya dzezveupfumi.
Zvatanga tichiti tiri kuda isusu seICT mumwe chete nekosatu ndezvekuti hurumende yeZimbabwe inofanira kumira zvairi kuita kusatonga utungamiriri wematrade union asi ichiushungurudza izvozvo zvinofanira kumira. Tinoti zvekare vanhu vakasungwa vese vematrade union ngavaburiswe mutorongo, hurumende ngaichengetedze kodzero dzevashandi sekuti ikodzero dzevanhu.
Vajuru vayambirawo vamunangagwa kuti vashande hurumende nevanhu vanopa gwara rakanaka renyika.
Meseji yatinoudza kuna vamunangagwa ndeyekuti vanovaudzira zvekuita dai vasiyana navo, sekuti vari kuvapinzisa panguva yakaoma vachivaudzira zvinhu zvisirizvo.
Nengo yeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa muzvare Talent Sizilapi vanoti vapindawo mukuratidzira uku sezvo zvino zvisina kumira zvakanaka muZimbabwe.
Tinobatikana chaizvo nesituation iri kuZimbabwe. Zvinotiratidza chaizvo kuti kubva pakatanga kutonga vamunangagwa zvino hazvina kumbonaka. Zvinhu zvakatoita from bad to worse.
Vatiwo zviri kuitika muZimbabwe zviri kushungurudza vanhu vakawanda, nokudaro vamunangagwa vari kuratidza kuti vatadza basa.
Saka hurumende yavamunangagwa yakundikana basa, zvinhu zvakaoma. Dai zvaibvirawo vapawo vamwe mukano kuti vadi vatonge pamwe zvinhu zvingaitaonani kuZimbabwe.
Ratidziro iyi yaitwa paine chinangwa chekutsigira sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions, iro rakaronga kuratidzira kwemazuva matatu mwedzi wapera. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa. Ndini More Blessing Munjoma.
Tinotenda kuna More Blessing atipa nyaya yekuratidzira kumugano weZimbabwe neSouth Africa, uko kunonzi zvinhu zvamboita manyama mire nerongo pamugano uyu zvichitevera kuratidzira kwaitwa nesangano reInternational Cross Border Traders Association ICBTA richitsigirwa nesangano revashandi vemuSouth Africa reCongress of South African Trade Unions COSATU. Masangano aya anga achinyunyuta pamusoro pekutyorwa kwekodzero dzevashandi muZimbabwe. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika panguva iyo zvinhu zvakaminama munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, titarise misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vamunangagwa vanoita musangano nemapato ezvematongerwo enyika, asi mutungamiri weMDC vachamisa vachiramba kusangana navamunangagwa. Mutungamiri wekereke yeZimbabwe Divine Destiny Bishop Magaya vanoti nhaurirano idzi hadzifanirwi kutungamirwa nemutungamiri wenyika kuitira kuti dzienderere mberi. Tabatasvika kumagomo echirongwa chedu chanhasi anokuoneka ine mufaro. Ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Kuhisika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mthwazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 6 kunhlolanja 2019 nguntungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangane lenye inkokheli yamabandla aphikisayo namuhla bekhulumisana ngomhlahlandlela wenkulumo athi kumele zenziwe ukuze kulungisiswe okuhluphayo elizweni. Kodwa umkhokheli weMDC uMnumzana Nelson Chamisa kahambanga kulomhlangano. Abenkonzo yeZimbabwe Divine Destiny bathi lanqabe samukela ukukhulumisana osokuqalwe ngumnankagwa kabavumelani lokuthi abe nguye okhokhela lezi nkulumo ngoba izandla zakhe zingahlanzekanga. Khuluma embikweni wakhe wesimo sesizwe oweState of the Union nomongameli weMelika uMnumzana Donald Trump uthe lo nyaka kulabesifazana abaningi edale leCongress okungakanzeki kubonakale embalini yelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uhlangane labanye babakhokheli bamabandla aphikisayo ancintisana labo kukhetho lokudinga umongameli bekhulumisana ngomhlahlandlela wenkulumo athi kumele zenziwe ukuze kulungisiswe ezombusazwe lezenotho eziqhubeka zitshabalala. Khuluma emhlanganweni lo oqhutshelwe State House, uMnangagwa uthe ukuze kube lenqubela phambili kulezi nkulumo amabandla aphikisayo la kumele amnanze njengomongameli weZimbabwe owakhethwa ngabantu. Uthe njalo amabandla la kumele ahlanganise amakhanda aphume lamacebo okulungisisa okuhluphayo elizweni. Umongameli Mnangagwa ukhuthaze njalo amabandla wonke ezombusazwe ukuthi achothoze izijeziso zenotho ezetheswa uhulumende wakhe ngamazwe afana leMelika leBhilithane.
We have to put our heads together as Zimbabweans to intensify our engagement and re-engagement efforts towards the reintegration of our country in the family of nations and for the total removal of sanctions against our country.
Kumele sihlanganise amakhanda njengabantu beZimbabwe sikhankasele ukuvuselelwa kobudlelwano belizwe lethu namazwe omhlaba kanye lokuthi izijeziso ezetheswa iZimbabwe zesulwe. Lo kumele ube ngumlandu wamabandla wonke ezombusazwe. Kumele aphumele egcekeni asule izijeziso lezi lapho ahlangana khona labakwamanye amazwe. Okwesibili, ungakhathalekile ukuthi ungwebandla liphi, akekho ongaphumelela nxa umnotho ungasebenzi kuhle. Kumele sisebenzeni ndawonye, sivuselele umnotho wethu njalo, sidale imisebenzi, senzele ikakhulu abasakhulayo.
Especially for our younger generation.
Umongameli Mnangagwa uthe njalo uhulumende wakhe uzimisele ukugxilisa umbuso wentando kaZulu lokuletha inguquko ebalulekileyo kwezombusazwe. Ngokunjalo uthe kungumlando wamabandla wonke angene emhlanganweni wanamuhla ukuthi aphume lemibono yokumele kwenziwe.
Admittedly, there are key reforms which we need to embark upon.
Ngiyavuma ukuthi kule nguquko emqoka okumele siyenze njengelizwe. Kulapho-ke esingena khona njengamabandla wonke sibonisane ngale nguquko njalo sicebisana ngendlela zokuhuga abatshali bezimali. Ngilipha ingqobe yokuphuma la macebo angaphumelelisa ilizwe lethu ngokuthula. Okwesithathu ngithi intuthuko igxila kuphela emumeni ohlelekileyo njalo olokuthula. Emazwini kaMoyi owayengumsekeli kamongameli uMnumzana John Landa Nkomo, ukuthula kuqala ngami, ukuthula kuqala ngawe, ukuthula kuqala ngathi sonke.
Peace begins with you, peace begins with all of us.
Abamabandla aphikisayo abangene emhlanganweni lo bagoqela umkhokheli we-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe, uMnumzana Lovemore Maduku owe-NCA, uMnumzana Nkosana Moyo, uMnumzana Noah Manyika labanye. Kodwa umkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa kayanga emhlanganweni lo ngoba esithi uMnangagwa kayisuye omele akhokhele inkulumo lezi. Isikhulumeli sikaChamisa uDokotela Nkululeko Spanda usichasisele okunengi okwenze uChamisa wangayi emhlanganweni wanamuhla.
UPresident Nelson Chamisa ubona ukuthi lezi nkulumo azilahli lezidingo zezizalwane zeZimbabwe. Wasesithi hayi ngeke ngimoshe isikhathi ngisiya kwenza lokho. Kuqakathekile ukuthi nxa sokulungiswa inkulumo ezilungisa udubo lezombangazwe olwenotho lolomthetho lokubulawa kwabantu, lezo nkulumo ngizibuya kuzo ngempela, ngizohamba ngigijima. Kodwa lezi hatshi zingani ngezokudlala. Okwesibili wasesithi nxa kusenza inkulumo eziqakatheke kangako kufunakala kube nomantshi ozabe khangela ongayisuye womunye wabantu abakulezo nkulumo. Lo mhlangano ngumhlangano kaMnumzana Mnangagwa ongatshengisa ukuthi unobubelo kumbe ungabe ungela kukhetha kumbe ukufeva uPresident Mnangagwa ngobe nguye awubizileyo.
Kulikhathazi yini ukuthi uMnangagwa uzavuka kusasa esetshela abantu beZimbabwe, esetshela inkokheli yomhlaba ukuthi wamnxusa uChamisa kodwa wayalukuza emhlanganweni?
UPresident Mnangagwa angabe wenelisa kancane ekupheleni kuka-2017 ukuthi athembise abantu izeneze futhi yena uzaba umongameli onokuthula njalo uzaphanga alethe idemokhrasi kweZimbabwe. Kodwa umhlaba wonke jikelele labantu baseZimbabwe sebekwazi impela ukuthi hatshi uMnumzana Mnangagwa somuntu wokuthenywa njalo impaba ezenza yena uchawuma nocha kwezokuqila abantu nokungakhuluma iqiniso. Ngakho abantu bayakwazi ukuthi oleqiniso njalo ongathembakala nguPresident Nelson Chamisa, hatshi uMnumzana uMnangagwa, ngendlela aseziphathe ngayo eminyakeni ephelileyo kusukela ngo-1980. Abantu bakubona phela abantu bakaMnangagwa besithi bona abantu bebetshaywa ngabantu abatshontshe iy'mpahla lemibhobho yamapholisa. Uzulukazi weZimbabwe usekwazi ukungamanga.
UDokotela Nkululeko Spanda, isikhulumeli sikaMnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli we-MDC. I-MDC ithi uChamisa uzaphatheka emhlanganweni ozaletha abezombusazwe ndawonye kusasa labenhlanganiso ezizimeleyo oqoqwe inkokheli yokholo lwesiKristu. UMongameli Mnangagwa laye ubikwa ezaphatheka kulumhlangano. Kusenjalo abenkonzo yeZimbabwe Divine Destiny bathi lanxa besamukela ukukhulumisana osokuqalwe nguMongameli Mnangagwa, kabavumelani lokuthi abe nguye okhokhela lezi nkulumo ngoba enguye imbangela yokungahlaliseki lokufuthelana okuselizweni. Kubika uMavis Gama.
Emhlanganweni lentatheli zindaba okwethula imbono yabo phezu kokwenzakala kusukela kuqhamuka udlakela ngemva kokutshengisela okwabizelwa ngabeZimbabwe Congress of Trade Unions mhlaka 14 kusiyafika umhlaka 16 Zibandlela lonyaka, umqondisi we-ZDD uBishop Anselmo Magaya usole inyathelo elithethwe ngumnangagwa ukumema umhlangano lenkokheli yamabandla e-State House.
They shot people and killed on the 1st of August. They actually killed people a few weeks ago.
Badubula babulala abantu mhla ka 1 Ncwabakazi nyakenye babulale abantu njalo kumaviki ambalwa adlulile ngesikhathi uZulu etshengisela kwaqhamuka wadlakela yibo ababangele umonakalo kwezomnotho welizwe. Umongameli Mnangagwa bekumele ngabe udinge abanye abantu ukuthi bakhokhele kulokhu, hathi yena ngoba yena uvele ungcolile.
Ingcwethi yecubungula ezombusazwe uMnumzana Colin Ncube utshelela umsakazi ukuba uvumelana lokuthiwo ngabe-ZDD.
Singathi labade besilwa, omunye besesithi wena desilwa lawo buyalapha endlini yami sixoxisane sibone ukuthi singenza njani. Akusebenzi njalo. Njalo ukuthi ibe ngeyabelaba kwezombangazwe ayincedisi uZulu. Ukukubiza khona ukuthi asihlangane nini sokudivide ilizwe futhi.
Okudingwa ilizwe, uNcube uthi yingxoxo uqobo ezigoqela inhlangothi zonke zempilo elizweni, njalo kungabi ngabezombusazwe abazikhokhelayo.
Kulamanti esewathi ngama-stakeholders achiyenechiyeneyo kakhulu angancedisana lalaba abakwezombangazwe, bencedisana lomongameli, atsho ukuthi umongameli ebe nguye ophambili okhethayo ukuthi kade sivunga ukukhuluma laba bezombangazwe. Kusasa sikwazi ukuthi uzabiza kobani. Thina sithi i-dialogue kumele ihlanganisele mina lo muntu nje kazana, hayikhona abasemqoka nalaba afisa ukukhulumisana la.
Umkhokheli welinye lamacele amabandla eliphikisayo le-MDC, uMnumzana Nelson Chamisa, akayanga emhlanganweni wenkokheli yamabandla aphatheka kukhetho lwanyakenye obizelwe ngumongameli Mnangagwa e-State House. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz.
Umhlangano kamantshiwa kobulawayo namhlanje uphe amakhosikazi ahlala enkosi mayini amahlanu imvumo yokuthonisiswa bevela emakhaya abo kungela kuhlawulela imali yesibambiso e-bail. Kodwa abathathu babikwa bezaqhubeka bevalelwe njalo bazathonisiswa kusasa bevela ejele. Ngakolunye uhlangothi abafana abasakhulayo abahlanu labo abaphiwe imvumo yokuthonisiswa bevela emakhaya bengahlawulelanga isibambiso, icala labo lidluliselwe kulanga lakusasa behlangene labazali babo abalichumi. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ngokulawayo amacala okuthumba lokubhidliza impahla aqhubekela phambili ethonisiswa emthethwandaba kamantshi owe-Trade Gold, lapho umantshi Sithembiso Ncube avimbe umtshutshisi unkosazana Portia Mashaju obephikisa ukuvunyelwa kwabesifazana abayisificaminwe mibili ukuhlawula imali yesibambiso se-bail abacalwa ngokuthumba impahla kospa e-Richmond, njalo uhulumende kalabo ubufakazi obeneleyo. Umantshi Ncube uphe omama abahlanu abalensane imvumo yokuthonisiswa bevela emakhaya abo bengahlawulanga isibambiso se-bail, esithi akusimlandu wabo ukuba icala selilamaviki amabili lidluliselwa phambili kungelabufakazi. Abantu abalichumi lanhlanu abahlala eNgozi Mine abathonisiswayo bamelwe ligqwetha leZimbabwe Lawyers for Human Rights umnumzana Tinashe Runganga ochaza kabanzi udaba lwabo.
Namhle at least umajistrate ukwanze ukuconsider ama personal circumstances for omama abala abantwana abancane from 4 years kusheya kuyehla phansi at least laba banikwe bail, but abanye balama 6 years kusheya phezulu manje uyalile ukuthi banikwe bail, but kusasa siyabuya siphenduke sikondini. Abasakhulayo bonke banikwe bail ngokuqala, the first days appear court abancane bonke banikwe free bail.
Urunganga uthi kumgceke ukuthi isizathu sokubotshwa kwabantu laba asikho.
So icalele ukuthi akade befuna ukubreaka into spa abangene bathonze abatholanga abalelutho abalalutho. Vele state case vele ifile lapho.
Unkosikazi Thembelani Moyo olendodakazi yakhe ebotshiweyo uthi ubotshwe vele ezihambela engozi mine engaphathanga lutho.
Ah, wayezihambela vele ezidingela amacimbi nje lokudinga into zengozi, but wayengatholanga lutho yena ngithi babefika bemthatha.
Omunye njalo ongathandanga ukuvezwa igama lakhe olendodana yakhe ebotshwe ngenyanga edluleyo uthi ubelokhu evalelwe.
Ubotshwe mhlaka 15. Since then ubeloke in custody esekame ngkhona ephiwa i-free bail namuhla.
Kusenjalo ababalisi abakhalale umsebenzi kusukela izolo baqhubekela phambili ukuthi abanye abalihlekana baqhubeka besiya emsebenzini wobulawayo okuveza ukungaphumi ngalizwi linye enhlanganisweni zababalisi ezehlukeneyo, abanye belalela inkuthazo kahulumende yokuthi bengakhalali umsebenzi. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Live Talk lamhlanje kuhlelo lwe Diaspora Forum sikhangela ukonakala kobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba ngesikhathi eleBhilitane lisithi kaliseyi kusekela isicelo seZimbabwe sokubuyela kumanyano weCommonwealth. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Inkulumo zomsebenzi wokuthengiselana phakathi kweMelika leChina zibikwa zizaqhubeka ngeviki ezayo emhlanganweni okhangelelwe ukuxazulula ukufuthelana kulomsebenzi phakathi kwamazwe omabili. Iqula elizakhokhelwa ngunobhala obona ngezemali umnumzana Steve Mutshin uzalubhekisa eBeijing ngeviki ezayo. Umphathintambo obona ngezomvikela kweleBhilitane uBen Wallace uvikwa esithi kulimbiko aseyitholile ekhomba ukuba nentathelizindaba yelizwe lakhe. UJohn Kentil owathunjwa le ntathelizindaba yeMelika uJim Foley ngabalwa becatsha besiMuslim abedlulisa amalawulo abe-ISIS eminyakeni eyisithupha edluleyo basaphila. Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanyamazwe lamhlanje uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxelo nkosikazi Rona Spanda owenhlanganiso zamakholwa awebandla le-Seventh Day Adventist abadabuka eZimbabwe asebehlala lapha eMelika.
Thina njengamasabatha avela eZimbabwe sakubona ukuthi singabuya la kuleli lizwe uba nguwe wedwa uchiya imuli yakho ekhaya. Abanye babuya bebancane bachiya abazali ekhaya bakhulele la, abanye babuya beyizimuli bafike ba mhlawumbe bahlale endaweni lapha bangazi wakhona, bangagula kumbe bagulelwe kumbe bafelwe, akula muntu obaziyo, bagcina bebodwa bezibabuthane bebodwa. sasesukunanzelela ukuthi iqhakathekile hathi ukwenzela kuphela njengabantu abadala kodwa labantu abethu ukuthi bakwazi lapho esivela khona abanye bazalele la kabakwazi sasikwenza eZimbabwe
la selisenzanike ukuze limanyanise abantu bonke lawo
sasesibona kufanele ukuba nasenze inhlanganiso sile nhlanganiso enkulu esihlangana khona njengemuli zonke kanye ngomnyaka ngabo July uJulayi wonke umnyaka wonke siyakhetha indawo any state sihambe khona lezi muli zethu labantu abethu siyehlangana sifika khona ngale sifika siba lezifundo eziningi sesibe labafundisi abaningi abavele ekhaya ababuya bezosiphathisa lakho khonokho yindlela esiphathisa ngayo abafundisi bethu bonabo ukuthi nxa ebuyile lapha athole kuyibhidanyana esingakuqoqa simnike la ayeziphathisa njengemu asenzi khonokho kuphela ngokuhlangana njengemuli njenge-national level kuyasinceda njengoba ngijike ukuthi kufundisa abantu abethu lokhu esikho khona lapho esavela khona nxa uke wasivakatshela uzananzela ukuthi ingoma sinxa sikhona ngale kasihlabeli ngesikhiwa siyahlabela ngesishona siyahlabela ngesindebele ukwenza ukuthi abantu abethu bafunde ulimi lwethu kumbe balwazi ukubana silendimi zethu esasizikhuluma ekhaya singalahleki nxa sesilapha
labumba kuzingatsha
ugatsha lwabobaba lapho obaba bahamba besiyahlangana bona bengabobaba bebodwa befundisana bayanxusa futhi labo abantu abaqeqetshileyo endaweni ezehlukeneyo abafuna ukuzifunda umtshado la e-America iphakathi kohlupho impilo esiphila ngayo inzima abantu bayehlukana ngekhaya omunye uye emsebenzini omunye nxa evele emsebenzini omunye uyangena isikhathi sokukhulumisana kasikho uze kugcine engxenye ezinye izinto zonakala uzokuthiwa abantu labana sebayalala obaba basebesithi hayi ukuze sincediseke lathi asike sixoxenini iindaba zethu eziphathelene lathi njengabobaba basebebumba-ke elabo ugatsha lokubana bakhangelene iindaba ezinjalo
omama-ke bona bamanyana njani
siyabuthana umnyaka yonke ngo-April siyakhetha isteti lapho esifuna ukubuthana khona kuba lezifundo ezimangalisayo abaningi sebephathisekile ngezifundo lezi singabomama bendileyo omama abatsha abangatshadanga abadinga imitshado bonke kuba lezifundo ezehlukene abaningi imitshado seyaqina abaningi sebathola imitshado ngenxa nje yokubana bebuye bezofunda izifundo kuyasifundisa ukuthi siziphathe njani njengabomama e-America
Unkosi sika Zirona Spanda ngwenhlanganiso zabakholo lwesiKristu abe Seventh Day Adventist ubekhuluma ecingweni lo Praxis Jeremiah we Studio 7 Umongameli Donald Trump weMelika uthi uyaziqhenya ngokuthi lonyaka kulabesifazana abanengi edalele Congress okungakaze kubonakale embalini yeMelika. Umnumzana Trump utsho lokhu esethula umbiko wesimo selizwe weState of the Union phambi kwamadali omabili aweCongress izolo. UChris Kande usibhalo ludabango kugcweleyo.
Inani labesifazane kakhulu abakubandla eliphikisayo elamaDemocrats liqinisile kakhulu kulandela ukhetho olwenziweyo ngenyanga kaLwezi nyakenye. UTrump uthi ukuqonga kwenani labesifazane edale kutshengisa ukuthi ilizwe liyaqhubekela phambili ngentuthuko. Kesizwe amazwi kamongameli Trump.
Don't sit yet, you're gonna like this. And exactly one century
Ngemva kweminyaka elikhulu kwethulwa umthetho wokuthi abesifazana bengavota, sisilenani elikhulu kakhulu labesifazana edalele Congress.
More women serving in Congress than at any time before.
UTrump uthi ilizwe leMelika lizaqhubeka lifakela imithelo amazwe afuna ukuthuthuka ngokuthengisela eleMelika impahla elemithelo yaphezulu.
One priority is paramount, reversing decades of calamitous trade policy.
Esinye isivumelwano esilaso yiPalma esibi kakhulu. Sikufaka sobala kulizwe leChina ukuthi ngemva kweminyaka besiphatha kubi sokufike emaphethelweni.
Intellectual property, the theft of American jobs and wealth has come to an end.
Wengezelele esithi ilizwe leMelika lifuna ukubambana livuselele ukwakha imigwaqo lezakhiwo esezifadalele.
And I am eager to work with you on legislation to deliver new and important infrastructure investments.
Lesiphiso sokusebenza lani ukuthi sakhe izakhiwo ezintsha sebenzisa ulwazi olwakulezi nsuku. Asiso sifiso kodwa indingeko. Sifuna ukwehlisa intengo yemithi nokuvikela izigulane.
The next major priority for me and for all of us should be to lower the cost of health care and prescription drugs and to protect patients.
UTrump uthi kuyadanisa ukubona amakomiti edalele Congress abunjwayo ngenjongo yokumcubungula. Kodwa ophe umbono wokuphikisa amazwi kaTrump unkosazana Stacey Abrams usole uhulumende kaTrump esithi uhulumende lo ufuna ukudabula izimuli phakathi esithi eleMelika lakhiwa ngabantu bokuza.
Compassionate treatment at the border is not the same as open borders.
Ukuphatha kuhle abangena elizweni akufani lokuvumela abantu ukungena. Umongameli Reagan wakuzwisisa lokho. Umongameli Obama wakuzwisisa lokho. Uzulu weMelika wakuzwisisa khona.
We must all embrace that from agriculture to healthcare to entrepreneurship, America is made stronger by the presence of immigrants, not walls.
Lo ngumbiko wesibili wesimo sesizwe, State of the Union address osuphiwe ngoTrump. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngise Washington DC.
Robert Nesta Marley, otherwise oyaziwa kakhulu ngokuthi nguPop Marley, simkhumbula simkhothamela ukhothamelwa ngumhlaba wonke jikelele lamhlanje ngoba lilanga lakhe lokuzalwa alubana usaphila obeyabe esefikise iminyaka engu 74 lamhlanje. Bob Marley wafa mhla ka 11 May ngo 1981. Sizigqibeke ezosuku ngokukhangela bezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa ohlangane lenye yenkokheli yamabandla aphikisayo namhla bekhulumisana ngokuhluphayo elizweni. Kodwa umkhokheli weMDC uMnumzana Nelson Chamisa kayanga kulomhlangano. Kwanele mthwakazi olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.